ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nau zedu dzanasi chipiri gunyana 18-2018. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanofura paramende yechipfumbamwe zviri pamutemo vachiti dare iri richazeya nekugadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisirwo emabhizimisi kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Nengo dze MDC dzinobuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedze vamunangabwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vamunangabwa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo. Nyanzvi dzematongerwo enyika dzozeya mashoko avamunangagwa avataura mudare nhasi pasi pechirongwa cheState of the Nation Address. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vodya marasha zvichitevera kudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro zvese munyika sezvo zvikoro zvisina kugadzirira kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Simba remari yebond note roramba richipera izvo zvava kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru ichikwira. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutarisa zvaturwa muparamende navamunangabwa apo vataura murongwa weState of the Nation Address. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.